neakatanga tichiongorora akabva kuChina mai ane makore 27 wemuno muZimbabwe akabva kuChina anoshanda kunzvimbo kuOne City ukondo kwatinoti epicenter yecorona asi akabva early January akaenda kune imwe inonzi Guangzhou haana kuzombobvira adzokera ikoko akauya kuno nezuro mundege yeEthiopian Airlines asi anga apfuurawo nekuaddis Zambia
makazozvibata sei
tanga takaudzwa zvedu severance yedu iri kunyanyotarisa vanobva nzvimbo iri kunzvimbo yeepicenter tinenge tichida kuziva kuti pane here ari kubva kwari kuya muno muZimbabwe nekuti generally tinenge tiri kuti let's minimize travel pakati pezimbabwe nechina right now
pari zvino vakadina maya
vari right vakauya nezuro pepatavapa mberi tavatora kuya petandanzwa yekuti havasi kuita zvakanaka bati patakanovatora temperature yavo yange yakanaka nekuti chirwere ichi kana uinacho unofanira kunge uine fiva patakasvika pakaenda ambulance yedu ichinovatora nachiremba nemanesa vaona kuti temperature yavo yange yakanaka asi hatina kuda kutora machansi vava tavatakura tikaenda navo kuwilkinsi kwatinoisolata inova ndiyo the designated isolation facility kwatinenge tiri kwese temperature yavo yange iri zvakare yakanaka vanga vasina masymptom ekukosora kana kutadziwa kana kuti tingati vane maissues anotaridza kuti kune korona
pari zvino mune chokwadi chakadini
takaitawo matesti kana testi ziva kuti haango bvabuda but matesti ziva kuti hatinawo iye zvinezvi andazowana usiku huno ndeyekuti vari negative
kuvabudisa kwamunoita muchipatara munenge muchivaongorora here kana kuti vangosununguka kuita zvavanoda
zvinoitika ndezvekuti pane vanenge vafamba navo vaya tinofanira kuvateerera vese tinofanira kuvateerera for the incubation period ye-21 days kare taiti 14 uye zvine takuvateerera for 21 days kuti vanguva vari kuchina hodha vavarwara takambokuadmita kana kudii but for 21 days tinofanira kunge tichiuya kumba kwako tichitarisa temperature nekuti munhu anenge aine chirwere ichi fever is one of the most common symptoms shortness of breath nekungoitawo zvinhu zvekuti runny nose kovhu nezvinhu zvinoratidza kuti une flu saka tinofanira kuuya kumba kwako musi wega wega for 21 days tichitarisa kuti wane ichi here kana usina 21 days idzodzo tinobva takudischarge kana ukangoita pakati pe-21 days any of those cough shortness of breath fever tinobva takuti haasuspect.